Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 20, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfunyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
In the drove my car towards the direction kwa Maranda, then about 10 kilometers away ndopa vari kunzwa kaipisa.
Zano PF yopomerwa mhosva yekukonzera mhiri Jonga mumatunhu akawanda.
Kurudziro yangu ndeyekuti ngatikambenei murunyararo. Hama dzangu kukuvadzana hakuna chakunobatsira. Ndinoda kuti manyepo zviri kutaurwa nevanhu kuti ini ndakapisa mota yatafadzwa shumba.
Asi bato iri rinoti riri kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya. Mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa anoti kusvika pari zvino hapana mashoko ekuti pane chizvarwa cheZimbabwe chakakuvara pakaputika rinofungidzirwa kuti igasi muJohannesburg neZuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuenderera mberi pamberi pesarudzo dzemusi wa23 mwedzi unouya. Mumwe ari kukwikwidza akazvimirira kumasvingo anoti akapisirwa motokari yake, uye vamwe vari kukwikwidza musarudzo dzemakanzuru vakamirira bato reCCC kubhindura vanoti vakarohwa. Vatsigiri veZanu PF ndo vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga iyi. Kunyange hazvo bato iri riri kuti mutungamiri wenyika nebato iri vaEmmerson Mnangagwa vakati havasi kuda zvemhirizhonga, vakawanda vanoti igutsira mukanwa. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vari kukwikwidza musarudzo dzedare reparamende vakazvimirira kumwe nezi West vatafadzwa mashaya mwando shumba vari kupomera amai Priscilla Moyo veZanu PF mhosva yekupisa motokari yavo.
Yesterday they had invited the national executive of Youth League kuti izovakampenera pamaranda number 1. So they were addressing vachitaura bad about me, but they were facing resistance. So after vapedza paiwa munamato pano umwe musabhuku wakadotanga kuimba chimwe chiguyo chokuti kwai munomuvengerei tafadzo. Vanhu vakabvumira, so vakabhwekana nazvo. So they started following motokari yangu. Mota yachona ndeyesilver. So vakaitevera mota iyoyo. They thought kuti ndiripo, ndirimo mota iyoyo. Yanga yava kudropa vanhu vokupesira, ndopa vakasvika vakaintercept. Then they drove my car towards the direction kwa Maranda. Then about 10 kilometers away, ndopa vari kunzi vakaipisira.
Amai Moyo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi.
Kurudziro yangu ndeyekuti ngatikambenei murunyararo. Hama dzangu kukuvadzana hakuna chakunobatsira. Ndinoda kuti manyepo zviri kutaurwa nevanhu kuti ini ndakapisa mota yatafadzwa shumba.
Mutauriri wemapurisa kumasvingo, Assistant Inspector kuda Kwashe Dewa, vati titaurei navanyati parunhare.
Taurai na National Spokesperson. Taurai navo.
Asi vanyati vati vanga vasina kusungunuka kutaura nezvemhirizhonga izi sezvo vange vari parwendo vachityaira motokari. Zvichakadaro, meya weguta reBhindura kumashonaland central vari nhengo yeCCC vaBrian Kembo vanoti nhengo dzebato ravo dzakarohwa neimwe nhengo yeZanu PF vaRegis Mandoka.
Tiri kuita dambudziko reviolence muBhindura iri kukonzerwa nevatsigiri vebato reZanu. Kunyanyanya mumwe anozivikanwa nezita rekunzi Matepe, uyo anonzi Regis Mondoka, zita rake chairo chairo. Musi wechitatu kushangoedza akarova mukomana anonzi Andrew. musoro akakuvara akabuda ropa rakawandisa takanomangara nyaya iyi ku Central Police.
Asi vamandoka varamba kuti vane chekuita nekurohwa kwenhengo dzeTCCC.
Kana pakati wana andana nditoipe ndakazorohonewa nevamwe vati vachidanzi zvimwe makaronga kuti munharoo kuza kunzakarohwa kubvawo kumapasi 2 apeni ndakandakatorara.
Mumwe ari kukwikwidza akamirira bato reTCCC kuchuru mumusha weushe wekunze muguta reHarare vaTrustwell Chikomo vanoti vatemerwawo motokari yavo nhasi masikati nevavati vatsigiri vebato reZANPF.
Vanga vaine mawiponi, vanga vaine mabhemba nematombo nemamacheti. Vatema-tema motokari yangu, vaputsa skiri yekumberi neskiri yekurudyi yemotokari, vobva vaisa manhikiri pasi, mashanga pasi vatisa moto yangu. Vatoisa mashanga pasi vobvatobatidza moto, saka tazodhiraivha azoita action yekurivhesa.
Zimbabwe iri kuenda kusarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, asi nyaya yemhirizhonga inonzi ichapa kuti kutambirwa kwadzo kunetse. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Dare reSupreme Court nhasi ratura kuti nyaya yakakwidzwa navaSevier Kasukuwere yekurambidzwa kwavo kuti vakwikwidze musarudzo dzemutungamiri wenyika inzwikwe nechimbi-chimbi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Nyaya iyi yanzwikwa pamberi pevatongi vanoti vachine mbiri Bhunu, amai Felicitas Chatukuta naamai Susan Mafangira. Vakaendesa nyaya iyi kumatare vaLovedo Mangwana vanga vaisa chikumbiro chekuti nyaya inzwikwe nechimbi-chimbi mushure mekukwidzwa navakasukuwere, izvo zvabvumiwa nedare. Pari zvino vakasukuwere vari kuramba vari mumwewo vachakwikwidza chigaro chemutungamiriri wenyika musarudzo dzenyamavhuvhu kusvika dare rapa mutongo waro. Mutauriro wavakasukuwere uye vari gweta amai Jacqueline Sande vatenda kuti zvindizvo zvaitika mudare.
Nhasi dare ranga richinzwa nyaya yekuti appeal inzwike nekukasika, nekuti kana munhu anota appeal anopiwa mazuva ekuti aisewo mapepa ake aone rekodhi rekuhigh court, aisewo atinoti maheads of arguments achitaura mutemo uri maringe nenyaya, nekuti dare riri kumashure rakakanganisa pai. Saka sezvineiwo vaLovedo Mangwana vatara kuti iyi inyaya inofanira kunzwika nekuchimbidzika. Sezvo iri nyaya inofanira kunzwika nekuchimbidzika, vaSevier Kasukuwere havana kuzviramba kuti inofanira kunzwika nekukasika. Saka pawiriranwa kunzi record of proceedings richagadzirwa Mangwana musi wa21 roongororwazve naapplicant neye ari kumhangarirwa Sevier Kasukuwere. Vo inspector record kana vagutsikana vari kuisa ivo maheads of arguments avo musi wechitatu.
Amai Sande vatiwo dare rapawo mutongo wekuti nyaya iyi ichanzwikwa musi wa27 Chikunguru.
Dare richazogara zvakare musi wechina ronzwa nyaya iyi yetinoti appeal. Kwanhasi kwakusiri kunzwika appeal, kwakunzwika nyaya yekuti appeal ngaita sitikunzwika.
Rimwe gweta resangano roona nezvisarudzo munyika reZimbabwe Election Commission SEC, Advocate Charles Nyika ratsinhirawo richiti
dare ranzwa zvawiriranwa nevanomiririra mumhangari nevanomiririra first respondent, vabvumirana kuti vachafaila mahedzi avo netime dzavawirirana, then nyaya yozonzwikwa.
Vatongi vatiwo dare rehigh court rinofanirwa kuve raita gwaro rinoratidza zvakaitika pakanzwika nyaya iyi musi wa21 Chikunguru. Dare ratiwo magweta anofanirwa kuva aisa kudare zvikonzero zvekusimbisa nyaya yavo musi wa26 Chikunguru. Dare rozonzwa nyaya iyi masikati musi wa27 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Dare rehigh court rasendeka parutivi mutongo panyaya yevamwe vanhu 10 nevaviri vakakwira kudare iri vachiti vanoda kuti rimise kukwikwidza kwevanhu 10 nevaviri vari kumirira bato reTCCC musarudzo dzegore rino, vachiti vakanonoka kuendesa mapepa avo kunomination court. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare Vabongani Ndlovu vati vachazivisa pazuva ravasina kudoma mutongo wavo panyaya yekuti vanhu 10 nevaviri vari kumirira bato reTCCC ava vomiswa kukwikwidza musarudzo dzemwedzi unouya here kana kuti kwete. kwetare vanhu gumi navaviri vakakwidza chikumbiro ichikudare vatembe inkosi Magwaliva vati nhengo dzeTCCC hadzifanirwe kubvumidzwa kukwekwidza.
Isu tine confidence nekesi yedu, nokuti dai tanga tisina confidence tingadai tisina kushingirira mazuva maviri tichitsanangura nyaya yedu kudare. Saka takauya kuno kuti tizoisa nyaya yedu pachena, ende tine confidence yekuti nyaya yedu ine musoro.
Asi kubvira pakutanga kwenyaya iyi, kweta riri kumiririra Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vari kuramba kuti pane mutemo wakachorwa, vachiti ZEC yakaita basa rayo zviri pamutemo. Vakanengoni vanotiwo chikumbiro ichi chinofanirwa kuraswa sezvo chakakwidzwa kudare risiro. Magweta anga achimirira nhengo dzeTCCC anosanganisira muzvinafundo Welshman Mwewe, Vatavani Mupofu navaJeremiah Bhamu. Magweta aya anga achibvumirana negweta reZEC. Rimwe zvegweta reTCCC vati Nashe Runganga vaudza Studio 7 kuti maonero avo ndeyekuti vakakwidza chikumbiro ichikudare havana kupa umbowo hwakakwana.
Tasumudza zveishu yedu yekutaura kuti ko ivo interest yavo ndei, nekuti havasi kukwidza musarudzo izvi. Vanhuwo vakatoregista kuvhota, hapana chinovamanikidza kana chinovatadzisa kuti musi wa23 August vavhotere munhu wavo wavanoda. Saka zvinhu zvinotishamisa kuti haraiti iwewo hausi kumiswa kuti uexercise right yako, conditional right yekuvhotera munhu waunoda, asi kuda kuti uyu adisqualifywe. Saka iwo benefit yako inenge iri yechii, interest yako inenge yechii? Saka ndozvinhu zvatachikweshana nazvo nhasi izvozvo.
Kana dare rikatambira chikumbiro ichi, zvinoreva kuti bato reTCCC rinenge rarasikirwa nezvigaro gumi nezviviri mudare reparamende sarudzo dzisati dzaitwa. Zvichakadaro, gweta range rakamirira imwe kambani yenhau yeCenter for Innovation and Technology kana kuti site vakutsatswa pulu, vati matare munyika anofanirwa kufambirana nenguva, vabvumidze kuti zvinenge zvichiitwa mumatare zvibudiswe kuruzhinji pazvinenge zvichiitika.
Vabvuma chete kuti panoitwa judgment ndipo chete panoitwa live streaming. Problem ndekuti judgment is just sometimes one line, two lines. Saka isu hatinzwisisi kuti koti yarambirei, because haina kutipa mareasons. Tichapiwa mareasons nekuinda kwenguva. Zvinoreva kuti hatisati tasvika pamutano wokuti makoti edu akuvhuma kuti technology ipinde mumakoti, vanhu vaone kuti zviri kufamba sei. Apa mitemo inobvumira izvozvo, asi ivo vanogara pamatare vasati vasvika palevel yekuti vaite open kuti vabvume zvinhu zvakadaro.
Saiti yaive yaita chikumbiro chekubudisa nyaya iyi padande mutande, mutongi wedare akabvuma kuti vaizobvumidza chete kuita izvi kana ave kupa mutongo wake. Dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa dzinobvumidza kuti vatapi venhau vabudise zvinenge zvichiitika mumatare senzira yekuratidza kuti hapana chekuvanza pane zvinenge zvichiitika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mumwe mutori wenhau anonyorawo mabhuku ari chizvarwa chekuNigeria asi akapotera kuGhana, David Undein, anoti akachengetedzwa muusungwa panhandare yendege Robert Mugabe International Airport neZuro asati amanikidzwa kudzokera nhasi. Asi hurumende inoti ainge asina visa, kunyange iye achiti aikwanisa kuripiwa panhandare yendege asvika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Munyore mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti Undeini, uyo akasvika munyika asina magwaro akakwana ekufambisa kana kuti visa nemusi wechitatu, akaburiswa munyika nhasi mangwanani, anokwanisa kudzoka kuZimbabwe kana agadzirisa mapepa ake. VaMangwana vaudza Studio 7 kuti Undeini, uyo aitsvaga upoteri kuGhana, akasvika muZimbabwe neZuro, haana kana mhosva yakapara kunze kwekuti akapinda munyika asina visa sezvinodiwa pazvizvarwa zvekuNigeria zvinopinda munyika.
Asvika kunoku ndokubva taona kuti haana visa veimmigration, vakaona kuti haana visa rake. Hakusi kuti pane chinhu chimwe chakaipa tanga aita kana kuti, ndobva vamuti visa rako unofanira kuapply visa uchiri kunyika, saka hauna visa, saka takuti upfuure. Pakakaita futi rimwe rombo rakaipa rokuti pavakazopedza kutishanda naye, ndege yanga ari mairi yanga yatosimuka. So papa kudiwa kuti pagadzirwe imwe ndege yekuti azokwira adzokera.
VaMangwana vanoti vanoshamisika kuti Undeini akatakurwa nendege sei asina visa, uyewo vati ange asingafambire zvebasa. Vaendera mberi vachiti kana akagadzirisa magwaro ake ekufambisa, akasununguka kudzoka zvakare kuzoshanyira shamwari yake sekutaura kwake. kwake.
Izazvireyo kuti habvumidzwe yako Zimbabwe. Kana akangonogadzira mapepa akachida kudzoka Zimbabwe anouya tinogamuchira vaenzi vese vanouya kunyika kwedu. Asi ndokunge vana mapepa acho maringe nemirawo yedu yekudzidza nezvimwe.
Asi achipindura padande mutande rake reTwitter, hunde ine ashora zvikuru vamangwana achiti munhu anoreva nhema ati hatarisire kuti mushandi wehurumende anoburitsa pamadande mutande nezvenyaya dzeupoteri wemushanyi kuZimbabwe, atiwo ashandisa gwaro rake reupoteri raakapiwa muGhana kushanyira nyika dzakawanda pasina dambudziko kunze kwemuZimbabwe. Pamashoko anyorwa padande mutande nemumwe mutori wenhawa nemukurumbira Hope Chingono ekuti dai Zimbabwe isina kuburitsa munyika hunde ini nekuti yakabatsirwa zvikuru neNigeria, vamangwana vati Zimbabwe yakabatsirwa nenyika dzakawanda uye haingaregi zvizvarwa zvenyika idzi zvichipinda munyika zvisina magwaro nekuti nyika idzi dzakabatsira Zimbabwe. Munyori musangano runomira vatori venhau munyika reZimbabwe Union of Journalists Zuj vaPerfect Shomwane vati vane urombo nezvakaitika kuna hunde ini.
Tine urombo kuti izvi zvaitika kumutori wenhau, asi sesangano rinomirira vatori venhau munyika hatigoni kuti tinge tichitaura pamusoro penyaya iyi zvakadzama nekuda kwekuti chokutanga hatizivi kuti mutori wenhau uyu wauya munyika kuburikidza nebasa kana kuti achida kuzoita basa rake rokutora nhau kana kuti kwete.
Izvi zvatsigirwa navasilence Gwande, avo vataura vakamirira National Association of Freelance Journalists vati vanovimba kuti hunde ini achagadzirisa magwaro ake odzoka kuZimbabwe.
Tinotarisira kuti kana zvikazofamba zvakanaka, kana kuri kuti pane zvinenge zvichidiwa zvine chekuitwa nekutevedza maimmigration laws nezvimwe zvakangodero, tinotarisira kuti anogona kuzodzoka futi muno muZimbabwe zvikafamba zvakanaka.
Hunde ini aitsvaga upoteri kuGhana uye ashandisa magwaro mamwe chetewo kuuya kuZimbabwe, asi iye achifanira kushandisa visa kuuya kuZimbabwe. Anotiwo akachengeterwa mumba yanga isingakodzeri kudzamara azoburiswa munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mapurisa emuSouth Africa anoti munhu mumwe chete akafa, vamwe makumi mana nevasere vakakuvara muJohannesburg neZulu mushure mekunge rinofungidzirwa kuti igasi raputika mumigwagwa yeBree neRisk. Mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vaudza Studio 7 kuti kusvika pari zvino havasati vanzwa kuti pane chizvarwa cheZimbabwe chakakuvara muchiitiko ichi. Asi nzvimbo iyi inonzi ndiyo inoendwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinenge zvichienda kunohodha. Mapurisa anoti achiri kuferefeta nyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano revanotenga nevanotengesera kunze reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru.
Tinoona kuti muna brindo munouya mambuya mazhinji achinohodha. Vazhinji vanobva kuZimbabwe kana vachienda kuti vari kunohodha hembe zvipfeko kuSouth Africa, kunyanya vanenge vachiuya muJohannesburg vane vachiuya muna Bree.
Sei vachienda munharaunda iyi?
Muna Bree ndo mune zvitoro zvakawanda zvikurusa zvine zvipfeko zvine mitengo iri pasi uye zvinohodhesa pfeko zvekuti kana munhu achihodha mutengo unotidzikei. Kana munhu asina kuenda kumaChina achida kutenga zvinhu zvinenge zvichinyanya kutengeswa nevaya vatinoti maIndia, ndo musika wachona iwo muna Bree. So naizvozvo tinoona kuti kuputika kwakaitika muna Bree kwakanganisa zvikurusa basa reavo vanotenga nekutengesa, kunyanya sei vanotenga zvipfeko, kunyanya inguva yechando inei yatinoona kuti inguva yekutenga majuzi, inguva yekutenga zvinodziya.
Ko, zvinhu zvakamira sei panzvimbo iyi pari zvino?
Paita dambudziko guru rekuti vanhu havachisiri kukwanisa, mapurisa avhara kuti hapasi kubvumirwa vanhu vanenge vachifamba ipapo, sekuti hazvisi kuzivikanwa kuti kuputika uku kwapera here kana kuti chingave chakonzeresa kuputika ikoko chingave chiri chii. Naizvozvo kuri kuitwa tsvagurudzo yekuti cheputika chaputika chingave chii uye chapedza here kuputika kwacho. Asi tinoona kuti ini pandasvikawo panzvimbo iyoyo ndaona kuti pari kunhuhwa gasi, nyangwe zvazvo zvisati zvaonekwa nemaziso kuti igasi, asi mhino dziri kutaura idzo kuti igasi.
Pane zvamambonzwa here nezvezvizvarwa zveZimbabwe kuti pangavawo neakakuvara here pachiitiko ichi?
Hatisati taziva kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe here zvachigara mudzimba dzemudurikidzanwa dzinowanikwa dziri panzvimbo iyoyo yakaputika, tichiri kutsvagurudza kuti tione kuti vakakuvara ivavo uwandu hwanga huri pamakumi mana nevasere. Saka tichiroda kuti tsvagurudze tione kuti vakuvara ava pangavanenge paine vekumusha here ipapo.
Mukuru wesangano revanotenga nekutengesera kunze reInternational Cross Border Traders Association vaJanis Juru vari parunare muSouth Africa naBlessing Zulu Studio 7.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu. Tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kutarisirwa kuenda kuRussia kupera kwemwedzi uno kunoita musangano uri kukokerwa nemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin. Uyu musangano unenge uri wechipiri weRussia Africa Summit uye unonzi unenge wakanangana nekusimbaradza ukama munyaya dzezveupfumi nekuchengetedzwa kwenyika. Vakuru vakuru vehurumende yemuUkraine vanoti Russia iri kurwisa zvakasimba nzvimbo dziri kuchamhembe kwenyika iyi dziri kumahombekombe kwenyanza kunotakurirwa zvekudya zvichiendeswa kune dzimwe nyika. Russia inonzi iri kuita izvi kutsiva kubhombwa kwakaitwa zambuko pakati payo nedunhu rayakapamba reCrimea nevanofungidzirwa kuti mauto eUkraine. Apo nyika yasarirwa nemazuva makumi matatu nematatu kuti ipinde musarudzo dzemutungamiri wenyika, nhengo dzeparamende pamwe nemakanzuru, nyaya dzemhirizhonga yezvematongerwo enyika dzinonzi dziri kuramba dzichiwedzera munyika, vanopikisa vachinongedza kunhengo dzebato riri kutonga reZANU-PF kuti ndidzo vana muparanzvongo. Asi ZANU-PF inoti haiite zvemhirizhonga ichiti inotevera shoko remutungamiri wayo vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekuramba mhirizhonga, kunyange hazvo vamwe vachiti muromo hauzarirwi nerwizi. Izvi zviri kuuyawo zvakare panguva iyo mapurisa akayambira kuti acharanga vezvematongerwo enyika nevatsigiri vavo vachawanikwa vachipesvedzera mhirizhonga munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeCCC vaGodfrey Kurauone pamwe nenhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavhaza. Totanga nekunzwa kuna vakurauone kuti vanoti kudii nekukwira kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika.
Mugariro mukomajonga watova mugariro watoziva kuti every election mapato anoenda kuziki vondosaenderana pasi kuti hatidi mhirizhonga. But muchaona kuti zvavanotaura nezvavanosainira nezvavanozoita zvakasiyana, nokuti mukatarisa izvi right now pese kuri kuzoitika violence. Muchaona kuti vanhu veZANU-PF vari kuataka vanhu veCCC vaenda Masvingo Central. CCC yakaita rally yayo, ZANU-PF yakadistriba vakadzingirira vanhu vakaita sei. I think makaona zvevhidhiyo yaitenderera pasocial media vanhu vachitema mota sevanhu veCCC, kureva kuti zvavanotaura nezvavanoita hazviendirani ende hazviwirirani. Tatinongozoona kuti pedza nguva kuenda kundosaina nazvo pasi kuzeki, nokuti vapedza kusaina vanosvika voita the right opposite.
Dr. Mavhaza, nyaya iyo hanzi ZANU-PF kunyange pakasainiranwa pari kuonekwa mhirizhonga ichingoramba ichikwira.
Chotanga ndechekuti handibvumirane nekuona kwavakurauone. Hatingi vachiri kukurawo kuti vanyatsoona. ZANU-PF handiyo nzvanga muromo, haitangi dambudziko ende haidzoreri. ZANU-PF takadzidzisa nhengo dzeZANU-PF kuti aiwa isu tagara tine vanhu vakawanda veZANU-PF, saka tinogoroverereiko vashoma? Ende tisu takaita kuti tive nedemokrasi muZimbabwe, saka tinogorovereko vanhu? Prosesi yedemokrasi haidi kurohwa. Asi zvinoitika hazvo vakurauone. kuti dzimwe nzvimbo tinogona kuwana nhubu nen'an'a dzevanhu dzinotanga kurwisana nevanhu, asi hachisi chinangwa chezanupiefu. Vamwe vanorwisa vakapfeka dzehembe dzezanupiefu vasiri nhengo dzezanupiefu. Chinangwa chavo vanhava ndechekuda kunyadzisa bato rezanupiefu.
Vakura uone nezviri kuitika izvi, bato renyu radii kudzokera zvakare kuzeki kotaura kuti onai chibvumirano chiye chamwandanyuka pasati patombosvikwa kusarudzo?
Mukoma Jonga, akandapindura mubvunzo wenyu. Mukoma Mavhaza vati kune dzimwe nhubu kuzanupief. Ndada kuti ndijekese mukoma Jonga kuti nhubu yekutanga ndiEmerson Mnangagwa pache zvake, because pane musi wakaadhiresa kumapostori, he was very clear kuti imei imoita zvokuchengeterera vanhu, it's no rakasha. Those are the words from the president wenyika, president wezanupief. Tochindiudzai kuti kana vanhu vekumaruwa vakahwaiya achidaro vanofungei, mukuru wavo achiti kwanzi isinora kasha. Then kupindura mubvunzo wamanibvunza mukoma Jonga, zeki we have been to zeki with so many issues, but the violence oga, but hapana anything chinobva kuCCC chinoteverwa nezeki.
Dr Mavhaza, hanzi mukuru wenyu ari kutoparidza mhirizhonga, pindura itinzwa.
Chekutanje kuti vakuraone pane pamatirashikei zvikuru. Mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vaMnangagwa havasiriwo nhubu, uyezve pavakati isu tinorakasha, havana kureva kurakasha kwezvibhakera, vaireva kurakasha kukunda kurova pavhoti kwete kurova pachibhakera. Saka musati kunge musinganzwise chishona. Chepiri, kana kuti isu tinokuurayai, zvora takuurayai pavhoti, kufa nekukundwa kwete kufa kwekuurayiwa kwekupondwa. Aiwa, zanupiefu haisi mhondi. Mashandiso emazwi atoda tinzwisise. Isu totori nechikwata chii chinonzi varakashi kuzanupiefu. Hatirakashi nezvibhakera, vanorakasha nekunyora, vanorakasha nekutaura zebato ravo, vanorakasha nekuudza vanhu pamusoro pezanupiefu. Tokurakashai pamashoko kwete pazvibhakera.
Regai tinzwe vakuraone.
Ndo zvinonetsa mukoma Jonga, kana wajoina zvigure unongomanikidzwa kutaura zvinhu zviraganisi yekonjenzi, zvinhu zvausingabhelivhi mazviri, unopedzera ungozvitsigira, asi unonyatso kuona kuti munhu ari kuremerwa kutsigira zvinhu zvake. ZANUPF yakatanga mhirizhonga kare, kubva kugukura hundi tikauya kuna 2002 tikabvapo kuenda pa 2008 election. Nanhasi vanongoita violence. Hakuna munhu angazouya nhasi achida kuudza vanhu zvekunaka kwezanupf, zvekusavhaidani kwezanupiefu nhasi, because it's non worldwide, it's non country wide kuti mhirizhonga kana chiuya iye zvematongerwo enyika inounzwa nezanupiefu. Saka havana chekuimbisa vana vezimbabwe. Chavangatovimbisa vana vezimbabwe chete iviolence yekuvhundusira vana vezimbabwe vavhotere nokutya, but kwete nekuti vakagona basa. Chakaita hapana.
Vamavhaza, mashoko enyu ekupeta.
Mukupedzisira ndinoti aiwa, musanyebedzere kupenga. Hatingatore bato rezanupiefu sezvikure. Ini ndinotaura chokwadi sezvazviri. Zanupiefu ndo yakarwira runyararo ikarwira rusununguko. Saka hatigoni kutyora mhiko yedu yekuti tichapa
zanupiefu haina kurwira rusununguko. Vamavhaza, vanaba vedu isusu vakarwira rusununguko. Ngavauti joga kuti kwanzi unopedza.
Chiregai kuti vataure vapedze. Taurai tinzwe Vamavhaza.
Zvakanaka, mukupedzisira vakurawo nesu. Handizivi kana muchinge maradzi avo, handinoti hangu kwamuri, handina kuti munopenga, ndati musanyebedzere kupenga. So ndakuenderera mberi ndichiti kuvana vezimbabwe, aiwa, tingataura zvakasiyana siyana, tinganongedzerana. Chinokosha nhasi hakusi kutsvaka kuti ari kukonzera mhirizhonga ndiani, ndechekuti iwewe mwana wezimbabwe pauri, regedza mhirizhonga.
Vanga vari nhengo yezanupf Dr Masimba Mavhaza vari parunhare kuSpain nestudio 7. Manzwa zvakare kubva kuna vaGodfrey Kurauone veCCC vari parunhare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Munhau dzemitambo, makundano makuru enhabvu yemadzimai kana kuti 2023 FIFA Women's World Cup atanga nhasi munyika mbiri dzaari kuitirwa dzinoti New Zealand neAustralia. Mumutambo wekutanga, New Zealand ichikunda Norway 1-0. Mumutambo wechipiri, Australia yakundawo Ireland 1-0. Mumwe mutambo uriko mangwana mangwanani uri pakati peNigeria neCanada. Dzimwe nyika dzemuAfrica dziri kumakundano aya dzinosanganisira South Africa, Morocco neZambia. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk Women's Roundtable na8pm apo tiri kutarisa mutongo weElectoral Court wekubvumidza amai Elizabeth Valerio kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusemi naGibbs Dube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 20 Ntulikazi 2023 mo Cape Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesiphumile e-court sivumelene ukuthi i-appeal yayiziwe ngesiphangephange esinike ama-dates ukuthi silungise amaphepha.
Idale le-Supreme Court selivumele ukuba udaba lokuba ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe uMnumzana Sevia Kasukwere avunyelwe ukuncintisa ngemva kokwalelwa lidale le-High Court luthoniswe ngesiphangephange.
Ngithembisa ukuthi ngizaba yisigijimi senu ngiqhubeke ngilimela. Okuqakathekile ukubana sivotele uPresident u-Advocate Messenger kuqala.
Abenhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology bahlanganise abancintisa kukhetho lwamakhansila ePhumula koBulawayo kunxoxompikiswano i-Elections Debate. Sekuqhamuke uDlakela eMwenezi West lapho osokuthiswe imota kaMnumzana Dafatswa Shumba oncintisa kukhetho lwamalunga edale lePhalamende ezimele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idale le-Supreme Court selivumele ukuba udaba lokuba ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe uMnumzana Sevia Kasukwere avunyelwe ukuncintisa ngemva kokwalelwa lidale le-High Court luthoniswe ngesiphangiphangi. Udaba lolu luza kuhlulelwa lidale leli ngeviki ezayo. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Besipha isinqumo lesi abahluleli abathi uJustice Chinembiri Bhunu, Justice Felicitas Chatukuta loJustice Susan Mavangira bavumelane kungela kuphikisana ukuba udaba lolu luqakathekile. Ekhuluma ngemva kokwethulwa kwesinqumo lesi, igcwetha likaKasukwere uMnumzana Method Ndlovu uthe bayasamukela.
Sesiphumile enkantolo Supreme Court. Uyakhumbula ukuthi wakuqala uKasukwere was disqualified yi High Court ukuthi alalungelo lokuthi akwanise ukukontesta ku-presidential election. Kodwa-ke wafaka isicelo sakhe ku-Supreme Court ukuthi i-judgment ye-High Court bayi-set aside.
UNdlovu uqhubeke esithi isikhathi sesiliwe ngumanguwoye bayathemba ukuba udaba lolu luzazwakala masinya ukuze uKasukwere avunyelwe ukuncintisa ukukhetho lukamhla ka 23 Ncwabakazi.
And then uMangwana wasuka wafayela i-agent application yokuthi i-appeal kaKasukwere izwakale ngesiphangephange ngenxa yokuthi ama-election sesondele. So sesiphumile e-court sivumelene ukuthi i-appeal yayiziwe ngesiphangephange esinike ama-dates okuthi silungise amaphepha.
Ekhuluma esemthethwandaba isikhulumeli sikaKasukwere unkosikazi Jacqueline Sande uthi loba nje lokhu kubaphazamisa bazaqhubekela phambili bekhankasela ukuthola usekelo kukhetho.
Angiboni ukuthi uyaphambanisa ngokunjalo ngoba umthetho uyanqoma wona ukuthi amalanga okumele kwenziwe lokhu yilawo. So mina ngibona ngani izeki iyaqhubekela phambili ngomsebenzi, kumele iqhubekele phambili ngomsebenzi.
UKasukwere wasiwa edale nguMnumzana Lovedale Mangwana yena othi akumelanga ancintise kukhetho lukamongameli ngoba wahlala isikhathi eside engekho eZimbabwe, lokho kungavunyelwa ngumthetho kuleli. Ngolunye udaba koBulawayo namhlanje, idale le-High Court lithe liza kupha isinqumo salo ukudaba lapha abavoti abalitshumi lambili besithi ukumiswe ukubekwa kwabancintisa bemele ibandla le-CCC edayele ePhalamende abalitshumi lambili koBulawayo. UMahluli uBongani Ndlovu ubikwa ukuba uza kupha ilanga lapho aza kutsho khona isinqumo sakhe. Udaba lolu luzwakale e-High Court koBulawayo luphuma ebulenjini kwi-intanethi ku-live streaming ngemva kokuba inkampani yezindaba e-site icele idale ukuba udaba luziwe nguzulu wonke ngenxa yokuqakatheka kwalo. Ngimele iSithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abenhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology bahlanganise abazancintisa kukhetho lomakhansela ePhumula koBulawayo kunxoxompikiswana i-Elections Debate ukuze bethule abakhangelelwe ukwenzela uZulu ngabe ngaphumelela kukhetho lolu. Yilokhu nje lephumula libhekane lenhlupho ezinengi, kubika uBathabile Masuku.
Lingxoxo mpikiswano ibigoqela abamabandla akhankasela isihlalo sikakhansila ePhumula kuward 17 agoqela eleZanu PF, eleZaphu iCCC, Umthwakazi Republic Party iEFF kanye leFree Zimbabwe Congress. Unkosikazi Sikhululekile Moyo omele ibandla leCCC uthi uzimisele ukuba asebenze ndawonye lezakhamuzi zePhumula njengalokhu abekwenza.
Namhlanje sibe nombuthano omuhle lapho besihlanganiswe khona singama-candidates. Ngiyabonga ngoba kutshengise ukuthi sesingaba ngabantu esanelisa ukubana sisebenze ndawonye singaxabani. Ngakho-ke mina njengoba ngicela usekelo kuzakhamizi zika-ward 17, ngithembisa ukuthi ngizaba yisigijimi senu, ngiqhubeke ngilimela. Okuqakathekile ukubana sivotele upresident u-advocate Masengisa kuqala.
Unkosikazi Nosizo Mpuwa owebandla le-EFF ulandisa ngafisa ukukwenza elokitshini lePhumula.
Okunye njalo imigwaqo ilungiswe zabogogo abahlekayo nababhodekileyo.
Umnumzana Nkosilathi Moyo omele ibandla leZanu PF uthi engangena enkundleni uza kwenelisa ukuthi akhiphe amaChina ngoba elamandla okukwenza.
Mina uma ngizuma ngilime ngizwenza amaChina ngoba ngiyawo amandla. Uma luthi ndalo kutamandla.
Unkosikazi Silitha Mhlanga webandla leZimbabwe Congress Party uthi uzasebenzisana lezakhamuzi ukuthi kuthuthukiswe isigaba sika-ward
17.
Ingxoxo-mpikiswano le eqoqwe ngabe Center for Innovation and Technology bemanyene labe Habakuk Trust labe Bulawayo Progressive Residents Association iphe inkokheli zamabandla ehlukeneyo ithuba lokwethulela izakhamuzi zePhumula imisebenzi ezikhangelele ukuyenza nxa bengaphumelela ukuvotelwa kukhetho lokuba ngukansila olwenziwa ngenyanga ezayo kaNcwabakazi. Kusigaba lesi kulabesifazane abane abakhankasayo. Lokhu kunconywa yinhlanganiso yezakhamuzi eBulawayo Progressive Residents Association ukubona abesifazane bephatheka kwezombusazwe. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguBathabile Masuku.
Zithi azisabuqothi izizalwane zeZimbabwe ezihlala enzikini yeJohannesburg ngemva kokudubuka okuquphule umgwaqo kwawisa izimota. Uthi uSokhumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bese kusiyatshaya ihola lesithupha ntambama izolo ngesikhathi kudubuka umaqhuphula ongakaziwa enkabazi yedolobho leJohannesburg. Lokhu kudubuka kubangele ukudabuka phakathi komgwaqo ohamba izimoto eziningi obizwa ngokuthi ngubri. Lokho kudubuka kutshaye izimota zaqonga ezinye zawela emipankeni yokudabuka komgwaqo kwangathi bese ziginywa umhlaba. Lesi sehlakalo esesijiye abantu abaphose bafike amachumi amahlanu 48 belimele, kwalimala imota eziphose zifike amachumi amane 37, kwafa umuntu oyedwa. Omunye umtshayeli omtshova uthi omunye umtshova uchaywe waqonga wafohloza uphahla lwesitolo eseduzane lomgwaqo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Justin William uthi akakaze akubone okunjeya selokhu wathwetshulwa yingwe.
Waqhuma phansi lapha and then isabona imoto sesiphenduka nje abantu sebesibakhala kakhulu sesibona abanye abantu bagijima sesingakwazi ukuthi kwenzakalani. Amaphayipi achume phansi ugetsi nehasi.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Jabulani Hlanga uthi kabasabuqude ebusuku besesaba ukuthi kuzaphinda futhi bafele ezitezi abahlala kuzo.
Ngazi.
Kusenjalo usibalukhulu esabelo seGauteng umnumzana Phanyazale Sufi utshela bezindaba ukuthi awukatholakali ngokugcweleyo ukuthi yini imbangela yalokhu kudubuka kodwa sebelawo umkhondo wakho.
There are three main holes that are an interest to their investigations.
Indlolisiso esilothekisa iLondon iveza ukuthi kulezinto thile ezithinta igasi lokusetshenziswa yinkampani yezokuxhumana e-Telecom okungabe kubangele ukudubuka lokhu.
That there are certain institutions that they want to interview further.
Ngesikhathi ke iziphathamandla ziphezu kokuxwayisisa lokhu, izalwane zeZimbabwe ezihlala enzikini edolobho leJohannesburg zithi ngeke zibuquthe obukabhuka kungakavele obala ukuthi yini ebangele ukudubuka lokhu. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Sekuqhamuke udlakela eMonezi West lapho osokutshiswe imota ngamnumzana Dafatswa Maswaya Mando Shumba uncintisa kukhetholo malunga edale lePhalamende ezimele. UShumba ucabangela ukuba imota yakhe itshiswe izolo kusihlwa ngamalunga ebandla leZANU PF. Uthi amalunga la kawafuni ukuba ancintisane lonkosikazi Priscilla Moyo omele iMonezi West edale lePhalamende ekubandla leZANU PF. Unkosikazi Moyo uphika ukuba abakubandla lakhe bathotshozela udlame. Kusenjalo kulamalunga ebandla le-CCC athi asethule nzima emashonaland central lapho bashaywa ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga eZANU PF. Umnumzana Brian Kembo umeya weBindura uthi luyamemetheka udlakela edolobheni leli. Kubikwa njalo ukuba imota kamnumzana Tastwell Chikomo okubandla le-CCC iphonjiswe amavili namhla ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla elibusayo. Amapolisa athi asehlolisisa okwenzakala eMwenenzi lezinye izabelo. Umnumzana Fortune Mlalazi we-CCC uthi kuyethusa okwenzakala kwele Zimbabwe.
Kuvele kujwayelekile ukuthi inyoka ungayifaka ekhoneni sifuna ukuyigongoda iba nolunako olukhulu kakhulu, kufana neZANU PF nayo. Izikhathi eziningi uma sesisekhethweni ipower yabo seyi-threatened baba lodlame bahlukumeza abantu abangavumelani labo kwezepolitics. So kuyinto ejwayelekileyo njalo ilihlazo iyasiyangisa emazweni wonke ukubana sihlala sitshayana sidongodana ngenxa yokhetho.
Lapha-ke ubona ZANU kungenziwani ukuze kuqedwe udlakela lolu?
Well, iZANU PF ngokwayo kufanele i-discipline ama-members wayo. Kuqale ngomkhokheli weZANU PF. Kwakufanele ukuthi ethe announcer i-election ase adile ngendaba ze-violence njengomkhokheli welizwe. Adenounce i-violence njalo amapolisa avunyelwe ukuthenze umsebenzi wabo, abophe labo abahlanganela ku-violence.
Kodwa bengakwenza khonokho yini?
Ngokuswelakala kwenhlanhla amapolisa angeke akwenze ngezizathu ezishiyeneyo. Isizathu sokuqala ikubana kunamanye amapolisa angama-political activists, amapolisa asuka ku-border gezi angeniswa ku-ZRP angama-perpetrators e-violence. Kuzoba namapolisa oqobo avalelwa ukwenza umsebenzi yithi amapolitians, especially labo abakuZANU PF. Sibonile u-deputy minister ebethrethena ipolisa lapha emalangeni adluleyo. Yikho okwenza amapolisa ehluleke ukwenza umsebenzi ngendlela.
Amabandla wona engenzani ngakhonokho?
Ngaphandle kokuvikela ama-members abo okuzadala ukuthi baphethe be-retaliate ekuvikeleni kwama-members, udlame lube seluyamemetheka-ke. Kodwa-ke amanye ama-political parties amakhulu anjengabo-CCC wa-encourage ukuthi atshele ama-members ukubana a-refrain from i-violence campaign ekuthuleni, kuhlanganisela la iZANU PF. Siyayicela ukubana eke yekele ukushaya abantu, awungeke wakhe umuzi ngenduku.
Umnumzana Fortune Mlalazi ukubandla le-CCC wexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Believe Qawule we-ZANU PF.
Azu dagela kipsunfuna uchele kuti udagela iminto engaba khona noma ngathi njoba sala sikhuluma ndithi ingane amaphathana la amanyana la ama-opposition babeke zodlakela bebodwa bona bodwa kodwa but nxa belamanye amaphathi-ke bahaba nodlakela udlakela luba khona kips kwesi sikhathi nxa kuthe izinto ngoba kushiya ngokuthi umunye wakhona uhambe njani endaweni eyenzakalayo njengokuthi kathi sina sikhangelana kathi kushiya endaweni zokhetha abanye abantu bayashiya kwezinye indawo kube lokuprovokana ukuwaprovokana kwaphaa kusuba lodlakela abantu kuyatholakala kushiya ngokuthi abantu bona ubukhokheli bona bubamba njani izinto ezinjengalezi zokuthi bathiba njani abantu entweni ukuthi bengayenzi into zodlakela udlakela kuthiphisana ukwasho ukuthi kumbeki kwenziwa ngabantu bezanu p f kuphi hhayi udlakela lenziwa abantu even i-opposition bayenza udlakela olumahalisayo udlakela lugele indawo yonke lezi hayi so nto yokuthi kumbeki nziwa ngabantu nezanu p f kuphela abantu ama-parties wonke enje ikakhulu njenge-opposition nale esikhuluma ngayo ilo dlakela oluye lwakhona olwenzakala ngaphakathi kwabo kungasho lokuthi babekwenza besenzela amanye amaphathi wathi umoni nxa sebehlangana namanye amaphathi lapho kuleprovinsi
ye kodwa-ke nxa sikhangela sibili sijula babagawule siyabona ukuthi abantu bacabangela ukuthi vele abantu bezanu p f yibo abamemethekisa udlakela lonke lolu kuyini okwezithi abantu bethi ngabantu bezanu
hayi ukuthi nje abantu laba bafuna ukuthi nxa sokuthiwa ukhetho solunjulile bethi sibe sikhuluma kulodlakela ukhetho luhambaa kuhle bazame ukuthi babe lento ebambekayo kipsi abasala beyibambile but ngana ngikutshele kipsi thina kathi sikhuluma sinje sisemadebeleland region na angaze nje ukuthi kulo muntu ochayiwe laphana kulo muntu othe kathi esikhulumaposi abantu bayazikhankathela bayazibhodela bazenzela intando yabo bayenza umsebenzi wabo bekhululekile ukudlakela lokhu sikuzwa njengokukhuluma nje ukuthi endaweni enje kwenzakale khonoko kodwa kwenzakaleni esasingeneni sijule kakhulu amapholisa ayenza umsebenzi wabo kucubungula ukuthi kathi ubani oyenza kuyini okwenzakaleyo kwaze kwayenzakala udlakela lololo ngoba abanye abantu kuthithi ba okunye omumo lo ngumumo owenziwa ngabomu ukuthi at the end of the day abantu bakhuluma ngokuthi ye izanu p f yenza udlakela izanu p f yenza udlakela mina angiyali ukuthi udlakela lungaba khona kodwa lubangelwa yini udlakela lololo yikuthi umele sikudingisisa amapholisa abe yiwo acubungulayo indaba ezinjengazona ezizodlakela
umnumzana belief gawule ukubandla lezanu p f bexoxa le studio 7 esecholojo izakhamizi ze-Victoria Falls zithi sezidlela evalweni ngoba zisabela ingozi yokubamba imikhuhlane yesihudo efana le-cholera ebhahe eZimbabwe. Zithi lokhu kubangelwa kuswelakala kwamanzi adonswa ngempompi emfuleni uZambezi. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Sekuzinyanga ezedlula ezine izakhamuzi zakuleli dolobho zikhala ngodubo lokusilela kwamanzi. Unkosikazi Sithandekile Chuma uthi abesifazana labantwana yibo abasengozini enkulu ngoba behlala bephuma ijumo ukuyadinga amanzi la.
Siyaswela ukuthi singaflasha ngani sigcina sesihamba labantwana egangeni. Ukupheka sibheka nzima. Akuyabe kungela manzi ukugezisa imiganu ithona ihlalwa zimpukane kungela manzi ukuthi sigezise abantwana sokula malanga ukuthi lamhla bayageza kusasa amanzi abe ngekho bengageza abantwana.
Amazwi akhe agcizelelwe ngunkosikazi Christia Muzenda, yena oyakhele emfelandawonye othi izambuzi kazingeneki njalo lanxa umanisipala eyake abakumbule ngamanzi kaweneli.
Bosa la unalingauya futhi asikhani amanzi siyawe silayinela esinye isikhathi uthola amapheli angu-2 siyenza izigoroni ungelapha yokuthi uyenza izigoroni plus yabe abe ngafani amapheli angu-2 akhona wona lawo okugeza nokuwatsha siwanathi futhi amanzi wona lawo ebhawuzeni abe ngafakanga umuthi even ukulima umbhida sisalimi because asila manzi okuthelela siyakwanisa ukuthola amanzi wona lawo okudingisisa ukuthi sikwanise ukunatha kuphela nokuwatsha ukuwatsha esinye isikhathi siyahlala 2 weeks 3 weeks singawatshanga. Le toilet yakona ayichenesesi siyayifunga ukuflasha kodwa umunuko ledoti kuyabo kugcina.
Okhubazekileyo umnumzana Isaiah John Chipepura uthi uhlupho lolu lubuhlungu kakhulu kwabakhubazekileyo ngoba bengelandlela yokuyaziselela amanzi.
Njalo mina njengomuntu okhubazekileyo ngithwele nzima kangikwanisi ukuthi ngikwanise ukuthi ngiye kukha amanzi elsewhere ngaphandle kokuthi ngiwathole empompini. Lokho ukuthi kwesinye isikhathi kuyalayinelwa amanzi kuyahanjelwa amanzi vele it's a challenge to me ngoba ntsho liyakubona ukuthi mvele nginjani. kangikwanisi ukuhamba ngisiya kukha njalo ngizathwala njani ngapha ngiphethe ama-clashes or ngiyabe ngiku-wheelchair.
Umnumzana Honest Bibitha laye uthi kuyamdida ukuthi lindawo ihlale isikhathi eside kangaka ingelamanzi, njalo uthi lokhu sokungekweminyaka phose yonke.
Sifisa ukuthi i-council isenzele kuhle because uzihambe eziseduzane. So asibona ukuthi kungaba yi-challenge ukuthi amanzi siwathole nsuku zonke, especially yakathesi uzihambezi uyabe egcwele. So asikwazi ukuthi uhlupho lwamanzi lungaphi kukhansil yethu.
Ephendula phezu kwalimpica, umnumzana Roni Dube ongungqongqotshe we-Victoria Falls City Council uthi udubo lolu lubangelwa yikungasebenzi kwempompi edonsa amanzi emfuleni uZambezi esilesikhathi yafayo.
Sinamaphampu akhona, so amaphampu lawana asefile, sizama ukuthi sifake amanye amatsha. Okwakhathesi sifake ipampu encane esenelisa ukuthi imuve amanzi, kodwa amanzi ewahambisayo aweneli. Kuzathatha isikhathi ngani ngoba sizama ukufaka, sifaka i-concrete entsha ehambelana le size yamapampu esiwafakayo.
Umnumzana Kelvin Moyo ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Victoria Falls Combined Residents Association ukhuthaze ikansila le ukuba ikwenze lokhu ngokuchecha.
I-council should make it a priority ukwenzela ukuthi i-destination yethu i-continue i-receiver ama-clients. Ngoba ama-clients babakwazi ukuthi nxa kulohlupho lwamanzi olufana nalo abangeke besabuya. And nxa bengasabuyanga thina siyakwazi ukuthi imisebenzi yabo izaphela, asozibe khona njalo sizaba lohlupho.
Uhlupho lwamanzi kuleli dolobho luza ngesikhathi eliZimbabwe libhekane lohlupho lwemikhuhlane yesihudo egoqela i-cholera esibhahile elizweni lonke jikelele. Indawo eziningi zemadolobheni kazilamanzi, okuyikho okubangela lomkhuhlane wohudo ukuba uqhubeke umemetheka. Uhulumende kuhlangothi lwezempilakahle ubika ukuba sekubanjwe abazinkulungwane ezedlula ikhulu 131,000 bele cholera, njalo lomkhuhlane usukulele abedlula amachumi ayisithupha. Abenhlanganiso ye-Relief Web kuphenyo lwabo abalwenze emavikini adluleyo bakhuthaze ukuba uhulumende kumele asabalalise ulwazi kuzulu ngalesi sifo, njalo atholise uzulu amanzi ahlanzekileyo ukuze amelane lalesi sifo. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Amabandla ezombusazwe athi amalulungiselelo okhetho olukhangelwe ukuqhutshwa mhla ka-23 ngenyanga ezayo asefika emaphethelweni. Lanxa ele Citizens Coalition for Change lisithi amalunga alo ahlukuluzwa ngawezanu-PF kwezinye izigaba zelizwe. Ibandla elibusayo liya kuphika lokhu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga we-Studio 7 uqoqe lomnumzana Mhlonipheki Ncube, isikhulumeli sesigaba seMatholeni North kubandla le-CCC, endawonye lomnumzana Mbongeni Dube omela ilupani edalele ephalamende njalo ekubandla le-ZANU-PF onguye osungula lingxoxo.
Lo nyaka kumnandi kubi la lapho esihamba khona lalapho esihlangana khona. Siyafika sibili labakhankasayo ispecial be-CCC, siyahlangana sike sixoxe ndawonye siyehlukane kube kuhle kube njalo imbuthano yethu yonke yakaze kube nodlakela nabasikaze size bekhala ngodlakela kweyabo imbuthano.
Ingqobe isikuwe mnumzana Ncube.
Hayi imkhankaso ngapha ihamba kahle kakhulu. Abantu babhizi ama-CCC sitshaya kakhulu amadodudo. Kwalesi sikhathi silungiselela ama-conscious rally, silungiselela irali enkulu ezaba khona ekaprezikuvika no-Agasti kusedishi ka-Agasti.
Siyasizwe ibandla lakho lisithi kulodlakela kwezinye izigaba zelizwe wesenu isigaba seMathebelele North liyakubona yini lokho?
Udlakela kizikhala sikakuboni nanoba kulempiko lapho ukuthi abanye abezanu-PF bathi hhayi singadliwa. Siyabuyela empini singadliwa, siyelithumela amasosha siyeze lapha nalapha impiko enjalo anoba singakabi lephiliseko lakho khona lokho. Kodwa-ke fizikhali asekasize umuntu osechayiwe, ngikhuluma echayiwe kathesi.
Mnumzana Dube, ungathini ngokuthiwo ngumnumzana Ncube, ubona ingani ibandla lakho lingavuma mpela uma linganqotshwa ngele-CCC?
Engingakusho ukuthi ukunqotshwa yikho esingakukhangelelanga. response yabantu yesikhaya ekhulumayo ukuthi hayi kuyawina. Kodwa ke njengomongameli sale sicho ukuthi ufuna ukuthi kube lokuphula before, during, after election. Ukuthi uyabe ngobi. Bazama mukela ukuthi kodwa ama chances angkhona ukuwina yiwa ngekhulu.
Kungani ubona ingani ibandla lezana PF linganqoba?
Khaya lokufane ungananzelela kule ndaba yethu le imisebenzi esiyibonayo njengayeleyo through devolution izikolo eziyakhiweyo nemali ye-devolution ziningi. Ama-projects ayenzakeleyo ancedisa i-community like eyolupane bovi irrigation scheme ele-180 hectares lapho kulinywa khona. Ungakhangela futhi igwayishangane dam lana bayahamba abantu beyezigonela umsebenzi okhona phana. Khuluma kunjenjenje kathe sikhangelele ukuthi kule sibhedlela esivulwayo iklinikhi evulwayo lupane isi lapho eyakhiweyo through i-home affairs through babumnangapa.
Mnumzana Ncube liyayibona na inguquko ehlelwa ngumnumzana Dube?
Hayi, thina sikakuboni siyeza kuphela emthakazweni kumathelevishini ngoba thina singapho kuhlangothi lenkayi enkayi le kuthiwa yibulawa enkayi road ayisahambeki amabhasi ezeyenze ubheda komunye umgwaqo ohamba kwenye indawo vele oyi-Dutyrock. Angazi ukuthi enikwa kudibe kuhlala kuliphi ilizwe ngoba ilizwe liyakithi vele kuyazala ukuthi hhayi akuhlela lutho nje kuyethusa kakhulu ukuthi kuzahamba njani uma ngakhangela ukuthi uma kungenzeka ukuthi izizane siwinile for the next 5 years udubo abantu abadubeke ngakho for kula 5 years oleleyi kukhona kuthiwa kuzadutheka futhi kuyethusa lokho.
Kuyikuthi ibandla lakho lingangena embusweni lesi-CC mnumzana Ncube, ubona ingani lingaletha umahluko yini ngazizathu bani?
Hayi, seletha umahluko omkhulu kakhulu ngoba thina sinobukhokheli obufresh, ubukhokheli obungazange buchithe igazi, ubukhokheli obunobudlelwano obuhle namanye amazwe. Ibandla thina ama-plans ukuthi lingangena within 100 days kukhona umehluko ngoba laba bantu laba abezani PF ubukhokheli bezani PF bungena embusweni kulo donsi entanyeni akunanto abazayenza ngoba abasela budlelwano obuhle namanye amazwe ngoba bafaka imithetho sebafaka imithetho emibi khathesi kufakwe omunye umthetho othiwa i-patriotic bill umthetho obulalela phansi ilungelo labantu abantu abasela kukhuluma bekhululekile abantu bayahlukuluza abantu benza. So thina ubukhokheli sizabufaka ibukhokheli obutsha okunanzelela ilungelo likazulu olunanzelela inkululeko yabantu olunanzelela umuntu njengomuntu olobuntu uma sikhuluma.
Ingqobe isikuwe mnumzana Dube.
Bona inkinga abanayo ukuthi bahlala bemsekulweni kuphela ngenxa yenkinga zikenjenjani abayisapoti enkaya yona leyo okhuluma ngayo ihambe emalangeni sesiyakhomishina amagetsi emakhaya izibhorane uhlelo lwezibhorane lonke lokuthi abantu batholiswe amanzi ahlanzekileyo khona ngale emakhaya enkaya yikho lapho esihambe sayakhona mathupha ayikhona ukuthi kubhalwe emaphepheni. Singakhangela indaba zamagetsi ehwange kathesi amagetsi sokuyindaba edlulileyo ezimbabwe uhlupho lwamagetsi ngenxa Unit 7 and 8 aso yisiphi into ephelileyo eboda ebhedisi ma ufika kuhle kakhulu kusadak reading yiyo iboda enhle ukudlula wonke amabhoda. Inkaya yona leyo okhuluma ngayo yadingela ama-constructors angu-5 okumeka alungise kukhona okulungisiswayo.
Lo ngumnumzana Mbongeni Dube omela iLupane East ethu lephalamende ubexoxa ndawo endawonye lo mnumzana Mhlonipheki Ncube isikhulumeli sebandla le-CCC eMatabeleland North belo sithandekile mhlanga kwe-Studio 7. Ulaptop namhla uhlelo asidluzeni bomama sikhuluma labesifazana ngabakwenza ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi. Singake sihlukanise hlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ezikhokhela namhlanje. Idala le-Supreme Court selivumele ukuba udaba lukamnumzana Sevia Kasukwere luthoniswe ngesiphangiphangi. Abenhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology bahlanganise abancintisa kukhetho lwamakansila ePumula koBulawayo kunqoqompikiswano ye-Elections Debate. Sikugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.